Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 26 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamiriri venyika dzemuAfrica vakaungana nezuro muAddis Ababa kuEthiopia vachipemberera makore makumi matanhatu kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unity, iro rave kunzi African Union iko zvino. Mapato ezvematongero enyika anokurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mumagwaro ekuvhota kana kuti voters roll kutanga mangwana mugovera kusvika musi wechitatu svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiri venyika dzemuAfrica vakaungana nezuro muAddis Ababa, Ethiopia vachipemberera makore makumi matanhatu kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Mubatanidzwa uyu wave kuzikamwa seAfrican Union mazuva ano. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vaNelson Chamisa vanoti kunyange vakatanga kurwira rusununguko vakakwanisa kuti nyika dziwane kuzvitonga kuzere, Afrika isati yave kuzvitonga munyaya dzezveupfumi uye kuzvitungamirira kuzere hakupo, nekuti nhamo ichiri yakapfunya chisero munyika dzakawanda.
Zvino tinoona kuti Afrika pari zvino haisati yane economic independence uye kuzvitonga kuzere kuzvitungamira kuzera kusati kupavapo, nokuti kuchine nhamo nematambudziko akawanda anosanganisira nyaya dzekupokana nenyaya dzesarudzo.
Vachamisa vanoti Afrika yave kuda vatungamiri vechidiki vane muono negwara idzva rinobatanidza nyika dzose kana kuti New African Promise, vachiti zvinonyadzisa kuti Afrika izivikanwe nekupema iyo yakazara neupfumi hwezvicherwa.
Afrika nekukura kwayakaita uye nenyika ine zvicherwa zvakawanda kudaro, ingava nyika inopema, ingava nyika kana kuti continent inoreva kutari zvoda kugadziriswa kunyaya dzezveutungamiri leadership, kunyaya dzezvebusiness entrepreneurship.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu, avanoti dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDemocratic Republic of Congo hadzisati dzawana zororo nebudiriro kunyange dziine upfumi hwakawanda.
Tingati project yekupamba upfumi hweAfrica haina kupera. Tine nyika dzakaita sana Democratic Republic of Congo hadzisati dzaziva rugare bva pakauya Belgium ma1880s. Nazvino vachimbori muhondo haumbonzwisisi kuti zviri kubva nekupi zvichienda kupi.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti utongi huri munyika dzemuAfrica hwakawanda husi hwejekerere sezvakarwirwa nevatungamiri vekutanga vakaita sevana Kwame Nkrumah vekuGhana nevamwe.
Mhando iyoyo yanga iri yokuti hurumende dzizodzikwa navanhu mujekerere musarudzo dzakasununguka, asi zvichiitwa nomurawo kana kuti mutemo werudzi rwomuAfrica wavanhu. Takatarisana nechiga ichocho, zvokwadi vanhu vomuAfrica havasi kufara nekuti hakuna nyika yati yadzikwa murawo kana kuti mutemo mukuru bumbiro guru renyika richibva mutsika dzavanhu vomuAfrica.
Mushandi mukuru mubato rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vachafadzwa mugwadi vanoti Africa Day izuva rakanakira bato rezanu PF sezvo vanowana nekupawo ruyamuro kune dzimwe nyika.
Isusu mutungamiri wezanu PF tinoona wanzwa kufara chikichereje za zwairi mnika yoko edu nukuti somsanga anotunga kufara ni basa na basa mzimbako kusudu kwa wanawe Afrika woko edu mnika yoko edu amunangagwa waita basa shiti kwazo muno mwa Afrika wajima tira nika kumu Afrika kwe wote ya dhuni nika da chitu basi ya wama tambutu kwa kaisa ngana na waka ita sana cyclone idai na COVID-19
Mutevedzero wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainesparadza vanoti vagari vemuZimbabwe vanofanirwa kufarira zuva ranhasi iri sezvo vakayamurwa nedzimwe nyika kuwana kuzvitonga kuvhere. Vaparadza vanowirana nevamwe vanoti nyika dzemuAfrica dzinofanirwa kubatana kuti dzigadzire zvinhu zvadzinoshandisa dzega pamwe nekutengeserana pasina zvimhingamupinyi sezvo muAfrica muine zvose zvinodiwa kugadzira chero chinhu vachitiwa pafanirwe kunge paine magwaro ekufambisa kana kuti mapassports pakati pezvizvarwa zvenyika dzemuAfrica.
Tinofanirwa kuti tibatana tozvishiita iya yekuti hatifanirwe kunge tichiita zvemavhiza nekuti zvemavhiza zvitai tsvanyirirwa neavo vakange vakatitsvanyirira kare varume.
Africa Day izuva rekucherechedza kubatana kwenyika dzemuAfrica rakatangwa muna 1963 nesangano reorganization of African Unity iro rakazochinja kuve African Union muna 2002 paine donzo rekuti nyika dzemuAfrica dzibatsirane kubvisa utongi hweumbimbi ndoga. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pamwe nemapato ezvematongero enyika anokurudzira veruzhinji kuti kutanga mangwana mugovera 27 Chivabvu kana kuti May vaende kunzvimbo dzakaziviswa neZEC kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Nzvimbo idzi dzinowanikwa mumatunhu ose uye vanhu vanokwanisa kutarisa mazita avo kusvika musi wechitatu 31 Chivabvu. Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoyambira veruzhinji kuti vanyatsokutarisa zvakanyorwa pamazita avo sezvo ZEC ichiratidza sekuti haisi kushandisa kuganhurwa kwematunhu kuchangoitwa.
ZEC yaparura chirongwa chekuti tino inspector voters roll kunavo vakanyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dziri kutevera kuti tinoona kuti mazita edu ari muhere muvoters roll. Chirongwa ichikutanga musi wa27 chichizoperawo kupera kwemwedzi kureva kuti pane mazuva mashoma shoma chete chirongwa ichichiitika. Even wakanga ukarejestwa kumashure uku chinhu chakakosha kuti unotarisa kuti mazita ako ari muvoters roll here uye ari muwadhiipi. Pamusana pokuti tine delimitation yakaitwa kana kuti miganho mitsva yemaconstituents nemaaward. Saka dzimweni dzonguva unogona kufunga kuti uri muwadhi ino uchizoona kuti aiwa wadhi yawakaiswa iwadhiwo imwe. Saka chinhu chakakosha kuti tizvitarise panguva ino kuitira kuti panozosvika election tisazoshamisika chiona zita redu risiri patinofungidzira kuti riri zvinozoita kuti titadze kuvhota kana kuti tifambe nzendo dzakareba kuti tikwanise kunovhota. ZEC rikurudzirawo zvakare kuti vane madzifoni vashandise namba inoti *265 hash kuti vaone kuti zita ravo riri muvoters roll.
VaMakoni, imi pamatarisa zita renyu mawana zvose zvakanaka here? Pane zvamaona zvamungatiudzawo?
Matarisiro andaita pandacheka wenini muvoters roll ndaona kuti vachiri kutitaridza zvekumaconstituency boundary ekare pasati pane delimitation report itsvai ine miganho mitsva. Ini for example zita rangu riri kuwanikwa riri muHarare North. Sekuziva kwangu Harare North haisisiko, yakapasanurwa paviri, chimwe chibenga chaku Heathcliff, chimwe chaku Harare East. Saka notiwo kune department reIT reZEC rivongororewo kuti nyaya iyi igadziriswe vanhu vasazorivara vachiti zvavaona mazita avo vachishandisa *265#, ndozviri correct. Zvoda kugadziswa kuitira kuti ndinyatsozva kuti ndichavhotera papi uyezve ndinenge ndamuwadhi ipi.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano remubatira pamwe Trust rakabatana neZim Expo 2023 riri kuita urongwa hwenhaurirano pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka nevana veZimbabwe. Kushandiswa kwezvinodhaka kunonzi kwasvika pasina kunaka muZimbabwe. Urongwa uhu huri kuitwa pasi pemusoro unoti Drug Abuse Roundtable uye huchaitirwa mudunhu reAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Mangwana mugovera pakati peungano yeZim Expo. Ngatinzwei mukuru wesangano remubatira pamwe Trust muzvare Savanna Madamombe vachirondedzera.
Tiri mapato maviri. Kune vaimbi vari kubva kuZimbabwe. Sekuziya kwedu tese, vaimbi vazhinji vari kutambudzika nedambudziko rezvinodhaka. Mazuva apfuura aya takaona chivhidhiyo chaitenderedzwa pasocial media chemuimbi anonzi Dobha Don achinetsekana aripo nemadrugs. Uyu muimbi ndakatombotaura naye achishupika achida rubatsiro. Kutaura naye ndakanyatsonzwisisa kuti vaimbi vazhinji vemuZimbabwe vari kunetsekana nezvinodhaka. Kusekuziya kwako kutanga kwatakaita nyaya yezvinodhaka izvi, nyaya yehanzva dzangu anoita zvinodhaka ave muimbi zvekare, akaita kuti ndinzwisise. Uyezve vaimbi ndo vanove neinfluence, vanokwanisa kuudza vamwe kuti tichinje zviri kuitika kumba.
Saka muri kutarisira kuungana nevapi? Tiri kunzwa mabata vaimbi vari kuuya.
Pavaimbi vari kuuya pana muimbi wechikadzi anonzi Tami Moyo. Vanasikana vatambura, saka tinoda kuti vavewo vamiririre, vatange kutaura, vasumuke vataure izvozvo. Pana chikomana chiye chinonzi Pop Ten, vanhu vese vanochiziva. Uyezve kune muimbi wedu ari muno ari kunana Dallas anonzi Julian King, Zebron neumwe anonzi Spook. Vese vavo vachanga vakagara tichitaura, toda kuti tinyatsoizeya pachena, pasina kuvanza, pasina kudii, kuti tinyatsoikurukura ifumuke. Nyaya inoda kutaurwa kuti ifumuke.
Imi muchiona nebasa ramabata kusvika pari zvino, vamuri kutaura navo vari kuitambira sei? Vanogamuchira here kuti kunogona kuve neshanduko?
Zviri kuenda zvichichinja. Sekuziya kwako patakatanga tanga chikaiko chaiko, vanhu vakanga vasingade kutaura, vanhu vainyara, vanhu vaive nekahunhu kedu kayekekumba kekuti hatifukure hapwa. Asi madrugs ariko mazuva ano, sekuziya kwako akaputika, anoputika. Haasi aiye kuti munovanza munhu mogara naye, aiwa anotobuda kutanga kufamba nenzira. Kuzvezve kuti muchavanza hapana, pfungwa dzinenge dzarasika. Saka isu tinoshanda nevatinoti maparents, vaberekika vatinoti macaregivers, ndo vachi vari kuchengeta vanhu vari kunetsekana. Saka tinotanga kuvadzidzisa ivavo kuti vatambire dambudziko ravainaro. Varitambira vanofanira kuritambira vachiziva kuti idambudziko rechirwere chepfungwa. Vanhu vazhinji ndo pavasiri kuziva ipapo. Tikapabata kuti chirwere chepfungwa, tinochinzwisisa sekuruziya kwatinoita chirwere kana kenza hativhunduke. Kana munhu akaine kenza tinoshanda naye kusvikira zvanaka. Asi tikanzwa kuti munhu ane chirwere chepfungwa chekushandisa zvinodhaka, hatizvibati, tinoti anozviitisa. Saka tinobva tangosairira semombe.
Asi vari kuwana rubatsiro here? Iyo kunyanya vechidiki ava tiri kunzwa kuti ndo kwazvakanyanya kuremera uko.
Kuri kurema nekuti vanhu vari kuita zvekubatsira vashoma vari kupa rubatsiro chairwo chairwo rwekuti nzvimbo dzekuti vaende kunobatsirwa. Vazhinji vari kuita zvekutaura zvekungomakampeini nekuti ndo zviri nyore, ndo zvisingadechi mari dzakawanda kuti zviitwe.
Kurudziro yamungasiriwo ruzhinji rwakateerera nenhau iyoyi yezvezvinodhaka izvi ndeyekuti kudii?
inini chandokurudzira ndechekuti izvi zvakuda munhu wese. Nyaya yezvinodhaka iri kuda kubatwa semabatiro atakaita nyaya yechirwere cheHIV yekuti chinosvika pacommunity level, munhu wese akunyatsonzwisisa. Handiti vanhu vazhinji vari kuuya vachibva kune dzimwe nyika vachiti toda kuvhura rehab. Rehab is not haichisi chinhu chekuti tinoti it's a process. Inogona kuve process ye over a year, 2 years, 3 years zvichienderana nemunhu. Kubatsira munhu anoshandisa zvinodhaka zvine matanho akareba kubvira paachabva ikoko angodzokera mucommunity maanga ari muye futi anoda kuramba akabatwa akatsikwa naye.
Mukuru wesangano rembatira pamwe Trust Muzvare Savana Madamombe vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vana mukoti vayambira hurumende kuti ivawedzere mari yemihoro uye kuona kuti vakoti vanoita basa ravo munzvimbo yakanaka uye vane zvikwanisiro. Mutsamba yavakanyorera kuHealth Services Commission nemusi wechitatu, vakoti vanoti vaneta nekungotarisa varwere vachifa muzvipatara zvisina mishonga nezvikwanisiro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vakoti vakaedza kutaura nehurumende asi zvikashaya basa. MuNewsday mune nyaya yaMo Blessing Ali uyo asvitsa gore kubva zvaakapondwa nemunhu anofungidzirwa kuti ndewebato reZANU-PF Pius Mukandi kana kuti Jamba. Amai vaMo Blessing vakaudza Newsday kuti vakacherechedza zuva rekusvitsa gore mwana wavo apondwa nekudzima kanduro vachiti vanoimba kuti mwana wavo ari kuzorora hake murugare kwaari ikoko. MuNewZimbabwe.com mumashoko avo ekupemberera Africa Day, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokurudzira kuti Africa yose ishandise mari yakafanana uye vachishoravo miganhu pakati penyika dzemuAfrica vachiti zvakaitwa nevachena. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kaoma 5 years imodzi mwe kuti munanga gwazvatonge mugwadu sadaro mugwadi iwa hako unoguta nemhuri yako koisu tinodai kutambura vedu wee mugwadi rega kudero patimire pakaoma mugwadi iko zvino yezvi South Africa yotizve mapemiti aya hatichapi zvino ticharama sei ikoko vana ava tovapei. Kuguta kwako hakusi kuguta kwedu mugwadi. Kuzvekwa kubira henyu maelections kuina muhwini asi munongobira henyu. Priscilla Chigumba tihwirevo vurombo gore rino. Hwira vanhu vurombo Priscilla Chigumba ndiwe problem. Maelections anongoverengwa zvakanaka kunenge kwavhotegwa asi iwe kana womadanzira womachinja chinja.
Koma vhima. Kuti ivo hurumende kachida mari yakadaro kuti ivo ngavatangaona chikwama chehurumende kuti chikwama chehurumende chakamira sei. Kupa kudii, iyo hurumende ichitenga mota dzekukomanyisa mapresident. Vaitenga mandege asina nebasa rose yekuflya ivo vachifara voti kumushandi haana mari tanga vatarisa muchikwama. Pavakatenga ndege vakarega kutanga vatarisa muchikwama kuti mari inokwanisa here kutenga ndege nekuzobhadhara vashandi.
Ndiri kudawo kupindura mashoko avazavarayo. Ityai mwari baba imi. Iye zvine zvemunoti dzangu neRussia kudeura ropa kweiri kuita kuUkraine uku. Hamutye vakomanaka muri vanhu vakaita sechokwadi. Saka ropa revana vekuUkraine riri kudeuka iri. Hamuna kana basa nazvo. Herikopita dzamakatora idzi ndedzechipo idzi. Ndedzechi. Mundi transporta inini ndiri chadenga kuenda kuchipatara. kuchipatara kusina mushonga. Ndoda kuzotaurawo pamusoro pevava vakabudiswa mumajera avo napurezidenda. Vanhu vamwari kaende uye unotonzwa kunyara kuti inyika yerudzi munoburitsa marepist anobata mwana ane 9 years mumuregerera kuvaburitsa kuti munovhoterwa. Shame on you, Mazanu PF. Ndonzwa kunyarirai.
Pa Studio 7, mamuka sei. Ndopindurawo mukoma vabva mukutaura avo vanga vachitaura zvokuti tipeiwo nhabvu dzisiri dzemuZimbabwe. Isu tinotokurudzira kuti tipeidze muZimbabwe kunyanya, ndodzatoda kuti inzwe. Dzimwe dzevanhu tinodziona pamafacebook, madande mutande akangowanda vanhu tokwanisa kudziona kana tisina madhishi. Tokurudzira kuti tipa idzodzo dzana Dynamos vakushorwa nana KFC vavo. Ndivatenchida kuti tinzwe zvizhinji zvandei pamadare mutande anenge ana Facebook tinozviwana kana tisina madhishi. Tatenda kumana achipinda zvake muofisi.
Pastudio 7 makadiniwo zvenyu, mukoma Tanonoka Wande, mukoma Blessing Shumba. Ndinoda kumbotaura pamusoro pamukoma vangu vambotaura kuti kwai munofanira kupota muchitaura mitambo yekumwe, musangotaura zvana Dynamos zvava kubhoha. Handizivi kuti munhu akaita sei anogona kubhoikana nemitambo inotaurwa yekunyika kwake. Handizivi kuti zvakamirawo sei ipapo. Vanofanira kuti vagadzirisewo ipapo.
Ndinoda kubva ndabata vazavara avo muromo kuti vanoenderei pamhepo kana vamwa mutoriro. Isu hatidye madhemu, hatidye marodhi. Marodhi acho ari kushandwa nani? Nevana venyuka nehama dzenyu imimi. Tine vana vakagara pafom 6 takagara navo pano. Imi muri kutaura zvemarodhi. Chipatara chine mushonga ndechipi nhai muvazavari? Idha muchingotiwomoka kunge pana mavaza imi. Hatisi kukutuka, asi itai munhu akakwana anoziva kuti Zimbabwe yakamira sei. Muri kurarama nyika ipi imi? Mutinyare mamunhu mukuru. Muri kugara nyika ipi imimi? Yamuri kugara imi yamuri kuguta. Tinodya marodhi, tinodya madhemu. Kusakwana kuwanhu vanopururidzira madhemu. Madhemu ane basa rei? Vana vachienda kumabasa vachipuwa $100.
PaStudio 7 makadi yapo. Ini ndinoda kupindura zvangu pari kutaurwa navazvavari apo vachitaura kuti Zimbabwe. Vazvavari ngavataure chokwadi. Tiri pano kumasvingo kunoku. Haisi nhamo tasvika pakutambura. Mashoko avazvavari kana vachitaura kudero vanogumbusa vana veZimbabwe vakafanana nei. Unovakutsamwa kuzvimbibwa chaiko chaiko bosi. Zvavari kutaura nezvemupagiraundi hazvinoendera. Ngavataure chokwadi tichitambura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Musi wa15 kukadzi mugore ra2011, hondo yenyika yeLibya yakatanga muBengazi mushure mekuratidzira kwakaitwa nevaishora hurumende. Nekuda kwekushandisa kwechisimba kwakaitwa nehurumende yeLibya kune avo vairatidzira, sangano reUnited Nations Security Council rakakwidza nyaya iyi kuInternational Criminal Court ICC kuHague mushure nemavhiki maviri. Sangano reICC rinogona kushandisa simba rayo pamusoro pemhosva dzinopesanisa kusabata vanhu zvakanaka munguva yehondo semhosva dzehondo dzakapara wa munharaunda yeLibya. Kana nezvizvarwa zvayo kubva musi wa15 kukadzi mugore ra2011 zvichienda mberi, mumakore gumi nemaviri akatevera, Libya haina kuzowana runyararo. Kunyangwe hazvo, hondo yakambopera muna gumi guru mugore ra 2011, imwe hondo yakazotevera mushure memakore matatu. Panguva yemirizhonga iyi, vanopfurikidza mwero vakaedza kupamba nzvimbo yavaiti ndeyavo kune rimwe divi renyika. Vairwisana muLibya vakange vachitsemura nyika vachirwira nharaunda yeminda yemafuta. Asi vakabatwa pakati pemirizhonga iyi vaive vanhuwo zvavo. Uye panguva iyi makoronyera akatora mukana wekuda kushungurudza vapoteri vanobva kunyika dzakavakidzana vakange vachida kuenda kuzviteshi zvegungwa reMediterranean Sea muLibya vachitarisira kuwana mukana wekuyambuka kuenda kuEurope. Saka hazvishamise kuti kushanya kwakambobva kuitwa mumwedzi wakurume nenhumwa yeUnited Nations Independent Fact-Finding Mission kuLibya kwakawana mhosva dzakawanda dzakaitirwa vanhu vemuLibya zvichisanganisira vapoteri. Dzimwe mhosva dzaisanganisira kubatwa chibharo, kudzvinyirirwa kwemapoka evanhu, kusungwa zvisiri pamutemo, kupondwa, kuitwa varanda, kuuraya vanhu uye kunyangarisika vanhu. Pakashika ruzivo urwu kusangano reICC, sangano iri rakaburitsa mawaranti matsva ekusunga avo vakapara mhosva uye kuwedzera dzimwe mhosva. Munyarikani anoona nezvekutongwa kwemhosva akamirira America kuUnited Nations vaMark Simonoff vanoti basa riri kuitwa nesangano reICC muLibya rakakosha munyaya dzekuchengetedza runyararo. Vakaenderera mberi vachiti nyaya dzekuferefeta vanhu vakabatana dzakaitwa nehofisi yemuchuchisi dzakakonzera kuti vanoshungurudza vanhu vasungwe nekutongwa. Vakati nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa huchaenderera mberi kunze kwekuti matano ane musoro akatorwa kugadzirisa kusagadzikana kunogara kuri muLibya. Vakati nano yakakosha ndeyekuti pave nerunyararo nekugadzikana mushure mekubviswa kwechimbi chimbi kwemapoka ese ane zvombo uye kubviswa kwevarwi vekune dzimwe nyika vari kurwa muLibya. VaSimonoff vakati ikodzero yevanhu vemuLibya yekuti vave nerunyararo uye kodzero dzavo dzichiremekedzwa. Vakatsinira vachiti America inotsigira matano ari kutorwa nesangano reInternational Criminal Court mukuunza magariro akanaka kuvanhu veLibya. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika munyika yeLibya. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeGreece inoda kuti paitwe ongororo yechimbi chimbi pamusoro pezviri kutaurwa zvekuti vamwe vapoteri vari kubatwa zvisiri pamutemo vachitorwa vachinosiyiwa pakati pegungwa. Vamwe vavapoteri ava vanonzi vanobva kuEritrea, Ethiopia nekuSomalia vachitiza hondo iri munharaunda yeHorn of Africa. Vamwe vari kuti vapoteri ava vari kubatwa nemasoja emuganhu kana kuti Greek Coast Guard vachisiwa pakati pegungwa kuti vadzokere kwavakabva. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamiriri venyika dzemuAfrica vakaungana nezuro muAddis Ababa, Ethiopia vachipemberera makore makumi matanhatu kubva zvakapumbwa sangano reOrganization of African Unity iro rave kuzivikanwa seAfrican Union makore ano. Mapato ezvematongero enyika anokurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mumagwaro ekuvhota kuti Voters Roll kutanga mangwana mugovera kusvika musi wechitatu svondo rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEast Ndebele.